Ya, ichokwadi chikuru kupisa asi ndingade kuti haisi heat wave nokuti matsanangurire eheat wave ndeyekuti kunofanirwa kupfuura mazuva anokwana matatu kana mashanu matemperatures akakwira chaizvo. Asi apa tikungoona kuti matemperature yedu akakwira nokuti hakusi kunaya asi hatingati iheat wave. Sekutaura kwandiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvakare dzinenge dzatinayei nhasi kunyanya nzvimbo dzakafanana nekuMashonaland West nemuHarare munenge matinaye apo neapo asi mvura yacho haina kuwanda.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasazowanikwe vachibata zvirwere zvinouya nekupisa kunenge kuchiita kunze?
Chandingade kutaura sebazi revamiriro ekunze tingade kuti tinenge tichikurudzira kuti vanhu vanwe mvura kunyanyanya mvura ro inenge yakati nakei inonzi pachirungu inoita kuti munhu uite hydrated nokutiwo kana zvikwanisika muve vanhu vange vachiteka nguwani dzeedzi yakati kurei dzeedzi kana kushandisa maamburela ndozvimwe zvinhu zvinogona kubatsira izvozvo. Asi chatinoziva ndechekuti bhongo kupisa kuchangoramba kuripo nokuti mvura hatiumbotarisira kuti change chinaya.
Pane dzimwe nzvimbo here tinoona kwakadai savana Bite Bridge nekumwewo kwamungati mipari zvino kune iyo iri kunzi heat wave?
Sekutaura kwandaita isusu vemamiriro kunze hatisi kuona kuti iheat wave. Tiri kubhuma zvedu kuti matemperature edu anenge akati kwirei asi hatisi kuona sekuti iheat wave. Tinoziva kuti nguva dzino matemperature edu yaya ari kutonge achibva kuma30 kusvika kuma35 zvichiburikidzwa nedzimwe nzvimbo dzinenge dzakatibererei asi chatingadi kuti hatina humbowo hwokuti tingati iheat wave.
Vanhu vangatarisire chii kumazuva ari kutevera aya?
Tikutarisa kuti kungangonaya mvura nzvimbo dzakafanana sekutaura kwandaita kune Masvingo nekumwe nzvimbo dzekumashonaland west nhasi kudai kune dzimwe dzatonaya kuburikidza mangwana tikuona kuti kunganye kusinaya apo neapo. Asi chandingade kukurudza ndechekuti mvura yachonei inogona kunge ine simba rakanyanyisa zvireva kuti kunenge kune mhepo nemabhananana asi zvichienda kumusesvondo mvura inogona kunge yaashoma. Saka tinongoonawo kuti mazuva mairi aya ndomvura kachange isati naye asi haina kunyanya kuwanda. Ndingade kuti ndipe yambirepo kuti mvura haina kunaya asi inogona kunge ine ukasha.